Mumwe vanhu vakarohwa zvakaipisisa nenhengo dzezanu PF mwedzi wapera pachikoro chepanyamunga sabhuku Alec Munava vanoti kurohwa kwavakaitwa pamwe nevamwe vavo hakusi kuzovadzivisa kuvhotera munhu wavanoda.
Vari kutoti kurohwa kwavakatiita zvakatoita kuti vamuriswa vaone simba kunyanyisa kupfuura ranga ripo pakutanga. Pozo vanhu vazhinji varongoti marichina anonoka tivhotera vamuriswa because vamuriswa havarove vanhu. Saka uye ari kuconsesta akatanga kurova vanhu vasati vava pachigaro. Saka isusu tinofanira kuvhoterawo munhu akadi akatisunungukira kwatiri asingatirove sezvo takamboshanda nawo nguva yapera. Saka pane zvinotogona kuvasapota.
Vamunava vanoti vakapedza mazuva maviri vakahwanda mushure mekurohwa. Vanoti pari zvino vanhu vari kumanikidzwa kuenda kumusangano zuva nezuva zvokuti havachatoendi kuminda kunokohwa nekuda kwemisangano iyi.
Vari kugara vari kumusangano iwe kuswera zuro. Vakatoya vakaita musangano kuvhireji kwangu inini. Inini ndomusi wandasimuka ndichiuya kukarohwe. Varungoita pamavhireji vhireji vakubatanidza tuma sabhuku. Ubva waita musangano tuma sabhuku. Ubva waita musangano tuma sabhuku. Ubva waita musangano.
VaWilson Makanyaire veMDCT avo vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakakundwa navatemba muliswa vanoti vamuliswa vane mukana wekukunda musarudzo yebyelection muhurungwe West nekuti vanhu mudunhu iri havana kumbobvira vada bato rezanu PF nemwoyo wavo sezvo iri nzvimbo yakarwirwa nezipra munguva yehondo yerusununguko.
Ini zvandinoziva ndezvokuti kubvira nokubvira tichikura mazaba edu vaitiudza kuti ZANU PF haina kubvira irwira hondo kunzvimbo yehurungwe West kwaari masoja eizipura nyangwe mazibaba edu vanga vari zipura. So havazi vanhu vakabvira vada ZANU PF pakutanga. Zvakarecherechedzai kuti tiri pedyo nemola, tiri pedyo nevanhu vakanegedzwa nezanu PF.
Vamakanyaire vanoti vamuliswa havasi kukundiswa nevatsigiri veMDCT asi nevanhu vose vemuhurungwe West vasingadi mhirizhonga, vasingadi vanhu vanoshungurudza vamwe uye vanhu vanovenga hunhu hwekusaremekedza vamwe vanhu sezvinoita ZANU PF.
Vanodai kuti ZANU PF irambe ichivadzvinyirira. Vanodai kuti ZANU PF irambe ichikana vavhota votorora munhu wavavhotera. Izvozvo hasha bedzi idzodzo hadzinei nekuti MDC, hadzinei nekuti ZANU PF. Dzinei nekuti constitution yeZimbabwe inochorwa nezanu. Constitution yeZimbabwe inochorwa takatarisa, vanhu vanodzinywa takatarisa. Hasha idzodzo bedzi hadzina pati. Ihashadza kuti tidzidzise zanu kuti varemekedze marights evanhu, varemekedze zvido zvevanhu, varemekedze vhoti yevanhu. Kana taenda kunovhota hatisi kuvhota tichiti MDC kana kuti tinyatse zanu. Tisa kunyatsa hunhu weZANU PF usingaiti, hunhu weZANU PF unodzvinyirira vanhu, hunhu weZANU PF unorepa, hunhu weZANU PF unotukira mazaba edu, hunhu weZANU PF unotukira masabhuku edu, hunhu weZANU PF unodonzera masabhuku mazimambo edu kupolitics. Ndo unota kunyatsisabedza.
VaSeverino Chambati veMDC Renewal Team vaimbove mumiriri weHurungwe West muParamende vanoti mhirizhonga iri kuitika ndiyo ichaita kuti vamuliswa vavhoterwe nevanhu vakawanda sezvo vanhu vasingade mhirizhonga. VaChambati vanoti vanhu vakawanda vari kuziva kuti bato reZANU PF riri kuita mhirizhonga.
Hazvimbobatsira mhirizhonga yavari kuita iri kuitwa neZANU PF. Ndo yakatoshata, ndo yakapa even last time 2008 kuti ndiwine because vairova vanhu vachiuraya vanhu. They even killed my brother Milton Chambati mu 2008. Ndo zvakaita kuti ndiwine maelection iwayo. Now come by election ine yairipo iyi vari kurova masabhuku nezuro pakauya VP Mpoko panyamunga sekondari vakarova a school teacher.
Vamuliswa vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo mwedzi unotevera zvisinei nemhirizhonga iri kuitika nekuti vane chinobatika chavakaitira vanhu vekuHurungwe West uyezve vanhu vaneta nekupiwa vamiririri muParamende.
Asi vanoti taipiwa vanhu taisasarudza vanhu ende mazuva zveshuwa nezvanga zviriko ZANU PF was a one party state. Saka mukangopiwa munhu maisapikisa. Kasi nekufamba kwenguva demokrasi yakazouya 2005 ndikapinda imomo ndichivabetsera nemaprojects. Nguva yenzara ndakapa 300 tons dzechibage. Ndaigonotengesa chibage ichocho $1,000. Kasi ndakaendesa iko kuti ndivabetsere transport zvese. Vane vechikoro nechibhadhara ndakati kuti ndinge ndichinzi ndiri mutungamiriri dzidzo revana rinofanira kuiswa pane imwe level. Nekuti haungati uri mutungamiri wevana vasina kudzidza. Ma percentage muzvikoro angari down 0%. Ndikati nganditange nekudzidzisa vana kuvaka zvikoro. Ma block tichibetserana. But ndinoishedza kuti community participation kuti indikaisa one ton cement imimi soyo one ton.
Asi nhengo yevechidiki muzanu PF va Patrick Goredema iyo iri kubatsira nhengo yezanu PF musarudzo va Kit Guja kutsvaka rutsigiro vanoti zanu PF inokunda musarudzo sezvo bato ravo rine zvido zvevanhu pamberi pamwe nebudiriro.
Zanu PF inohwina kuRungwe West nokuti iparty ine zvido zvevanhu pamberi uye ine budiriro munyika yeZimbabwe. Develop budiriro inotaurwa naTemba Muliswa yakaunzwa neZanu PF. Uye Zanu PF icharamba ichiunza budiriro muvanhu veZimbabwe nevanhu veHurungwe.
Mirizhonga iri kuitika kuHurungwe yakakonzera kuti masangano akazvimirira amanikidze Zimbabwe Human Rights Commission kuenda kuHurungwe West masvondo maviri apera. Asi sachigaro wekomishen iyi vaElasto Mugwadi vanoti gwaro reongororo yavo richabuda svondo rino. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe neanoona nezvesarudzo anoti kuHurungwe West kwaberekera ingwe zvichitevera mashoko egurukota rezvematunhu vaIgnesius Chombo avo vakaudza vanhu vemudunhu iri kuti havadi kunzwa mudunhu iri mune munhu anotsigira vamuliswa. Vachombo vakabatwa pavhidhiyo ine Studio 7 vachitaura mashoko anoita kuti vanhu vaite zvemhirizhonga izvo zvinotyora mitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.